tiri kufara tereke kuti mutambo we World Cup wazvasvika manje. This is the biggest stage yanga yakamirwa nemunhu wese inouya after every 4 years. Saka mutambo ndiri kuona wakadai uri mangange pakuti Qatar ndiyo iri kuhosta, that's the host nation, and has tambotamba muma World Cup before. And kwaitawo Uganda, inyika yekusouth America inove decent, hatingati it's a bad team. Saka right now hapana ane atoziva kuti zvichamira sei, but ndiri kuona ari mangange tichikonsidha experience yeUganda versus the host nation. Hapana host nation yatamboluza mutournament. Saka ndiri kuona achitedzerawo zvaasvita mumacountries, handiriwo nechiluza. Saka ndiri kuona a draw ichiva the fairest result mangwana.
Totarisawo mutambo weMonday, chikwata chekuAfrica chekutanga chichange chichipinda mumakundano eSenegal ichitamba neNetherlands. Munoonawo sei mutambo uyu?
Mutambo uyu mutambo wakaoma for both countries. Netherlands ma soccer powerhouses. Senegal inyika yekuAfrica zvayo, but makwana maplayers acho ese anotamba kuEurope. Unoona Barcelona, PSG, Bayern Munich, Chelsea nemamwe ma European countries. Saka mutambo wokuti ndopatitarisira kuti Senegal ichati fadzawo isusu vagare vekuAfrica by winning. Ndikuona ichihwina because yaane experience plus also ma African champions. Saka itimu yokuti ndiri kuona ichikwanisa kukunda chikwata cheNetherlands.
Zvimwe zvamungadiwo kuti vateereri vazwe kana kunzwisisa pane zviri kuitika kuQatar?
Ndoda kuti ndingovataurira kuti vangokwanisa kuona mitambo yese vanakidzwe, because the World Cup inouya after every 4 years, and machances ekuti maplayers aya aripo right now anokwanisa kuzodzoka after 4 years kashoma. Ndiri kuona nyanzvi Ronaldo na Messi, handisi kuvaona vachidzoka kuWorld Cup again after 4 years. Saka ndiroda kukurudzira vaoni vese kuti vangotora advantage of the tournament. It's a one month tournament. Kana vachikwanisa kutora maoff days kana malevhi kana chii kuti vakwanise kuona mutambo, because mitambo iri rare, haingoi pese pese. And also pane a lot of lessons zvichafundwa. Mukada kuona this World Cup inowazotambwa masama, haitambwi right now in between my leagues. And kuda kuzivawo kuti why zvaitwa izvozvo, like that is really important kuti vazviita because the host nation kunopisa. Saka that's the only time yakanaka yekuti vahoste the World Cup at that time of the year. It's the first of its kind. Saka ndikuzira kuti vanhu vaone World Cup ndenzviionawo, tikwanise kudii kuzokurukura nezvazvo as the tournament goes on.